manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gumiguru 28 2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
The Republican membership through its structures and leads has already clearly and standardly endorsed Congress and
Mutevedzeri wemutungamiri wezanu PF waConstantino Chiwenga vanoti Congress haisi kuzoita sarudzo dzekutsvaga mutungamiri webato iri sezvo nhengo dzebato rose dzakabvumirana kuti vaemarson munangagwa vaenderere mberi vachitungamira bato iri kwemamwe makore mashanu nyanzvi dzechirwere chegomarara rezamo dzinoti zvakakosha kuwanisa mishonga inodzivirira kuti vanenge vambobatwa nechirwere ichi vasadzokororwa nacho Vana vechikoro vatanhatu vakasungwa mushure mekuwanikwa vaine mapepe ebvunzo dzeO-level akaburitswa bvunzo dzisati dzanyorwa vomiswa pamberi pedare redzimosva kumasvingo. Zvikwata zvenhabvu zvezvikoro munyika zvorasikirwa nemukana wekukwikwidza kumakwikwi kweSafa Cup African Schools Football Championship nekuda kwekudzingwa kweZipa neFIFA. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutevedzeri wemutungamiri wezanu PF vari zvakare mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vati Congress yezanu PF haizi kuzoita sarudzo dzekutsvaga mutungamiri webato iri sezvo nhengo dzebato dzakabvumirana kare kuti vaemarson munangagwa vari kutungamira zanu PF vari zvino vaenderere mberi vachitungamira bato iri kwemamwe makore mashanu anotevera nekuti vari kugona basa Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera
Vachiwenga vaudza musangano weCongress uri kuitwa muHarare kuti hapana sarudzo dzichaitwa nekuti nhengo dzezanu PF dzinofara neutungamiriri pamwe nemabasa ari kuitwa navamunangagwa nekudaro vaona zvakakodzera kuti vaenderere mberi nebasa ravari kuita vati nekudaro vamunangagwa vacharamba vari mutungamiri webato uyewo ndivo vachamirira zanu PF musarudzo dzemutungamiri wenyika gore rinouya
Chaifanira kuita sarudzo asi nhengo dzedu dzese dzemusangano dzakatoisa chisungo chekuti vamunangagwa varambe vari mutungamiri wedu
Vachiwenga vatiwo vamunangagwa ngavavhoterwe musarudzo dza2023 kuti vaenderere mberi semutungamiriri wenyika mutauriri wezanu PF vaChris Mutsvangwa vaudza Studio 7 kuti Congress ichaita chisungo chekutambira vamunangagwa semutungamiriri wezanu PF zvichitevera kudomwa kwavakaitwa nematunhu ese nemapazi ese ebato iri akaita sere vechidiki madzimai pamwe nevakarwa hondo yerusununguko
vese ivava vakatenda kuti president wedu ari kuita basa rakanaka saka zvatobuda pachena kuti hatina mumwe kandidheti ari kuzobuda pano and vese vakapa chisungo chekuti kucongress kwatiri kuenda chisungo chiko chedu ndechekuti vamunangagwa nekugona basa kwavari kuita ndo vachange vari mukuru wedu and zvekare tichienda kumaelections tichange tiinaivo vachititungamirira vachidada nemabasa akanaka avaitira nyika ino muchinguva shomanini chemakore mana chavandutsa upenyu hwevanhu vemuZimbabwe
imwe nhengo yezanu PF inogara kuBritain Iyo irikupinda mukongress iyi Dr. Masimba Mavaza vatiwo zvaitika nhasi zvaratidza kuti vamunangagwa vanofarirwa munyika yese.
Vakasarudzwa mumaprovince. Saka maprovince achazowana nguva yekutsanangura kuti takasarudza takabvumirana saka vamunangagwa vanoramba varipo. Saka havana kungomuka vasinza vachinza vakwikwidzwa vanokwikwidzwa asi hakuna akavakwikwidza saka vasimuka kana vatora chigaro vasina avakwikwidzi.
Zvichakadai mumashoko avo ekuvhura Congress vamunangagwa vati musangano uyu uchabuda nemitemo ichashandiswa kutungamira bato kwemakore mashanu anotevera kusandura bumbiro remutemo kuti rienderane nezviri kuitika munyaya dzeupfumi nemagariro evanhu. Vamunangagwa vati remangwana renyika rakajeka chete kana ZANU PF ikaramba iri panyanga uye vati ichakunda musarudzo dzegore rinouya.
Takatounganidza zvese zvinodiwa kuti tichitanga kutsvaga rutsigiro kuti tigokunda musarudzo.
Izvi zvatsinirwa navamutsvangwa avo vati kupinda musarudzo kwemamwe mapato anopikisa akaita seCitizens Coalition for Change kutambisa nguva nekuti ZANU PF ichakunda zvine mutsindo. ACCC inogaro taura kuti ichakunda musarudzo dzegore rinouya kana dzikaitwa zvakajeka pasina mhirizhonga. Vakasanobada chinzvimbo chemutevedzeri wemutauri weCCC vaFelix Mafa vati vanoshamiswa nemashoko avamunangagwa vachiti bato ravo rakatokunda musarudzo dzapfuura.
Haazvizive here kuti 2018 takavarova iye nhasi akataure kuti vamunangagwa vakawina nenhamba ipi? Takapiwa 3 numbers kuti akahwina asi tikaedza tikaona kuti makoti acho akabatwa ari muhomwe. Asi ezvino izvi ngaakangamwe hake tavhara mwena yese.
Mapato nemasangano akawanda kubva kunyika dzeSADC, Africa nemhiri kwemakungwa apindawo mucongress akapa mashoko ekutsigira ZANU PF. Congress yeZANU PF inopera mangwana masikati apo pachadziviswa vatungamiri vatsva vebato iri mumatare eCentral Committee nePolitbro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Vana vatanhatu vegwaro reform 4 vepachikoro chemadamombe sekondari kwachivi kumasvingo nhasi vabatwa nemhosva yekuwanikwa vaine bepa rebvunzo dzechirungu risati ranyorwa ndokubhadhariswa mari yebvuma murandu kana kuti find inosvika zviuru makumi matatu zvemadhora emunyika kana kuti 30,000 RTGS pamunhu nemutongi wedare remajistrate mumasvingo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vana ava vanoti Tinashe Mudharara ane makore gumi nemapfumbamwe kana kuti 19, Nyasha Gundani ane makore gumi nemasere 18, Eric Mudzimba ane makore gumi nemapfumbamwe 19, Prime Mapasure ane makore gumi nemapfumbamwe 19, Tadiwa Mdimu natinotenda Muzamani vane makore gumi nemasere 18 vamira pamberi pemutongi wedare Muzare Konzepta Ngwerume avo vavabata nemhosva yekutyora mutemo weZimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC Act. Kwetare vamwe vana ava vafreni Chirairo vati vana ava vanga vachipomerwa mhosva yekuwanikwa vane bvunzo iyi iri munhare mbozha dzavo bvunzo risati dzanyorwa. Vaenderera mberi vachiti kunyange vana ava vakasungwa mapurisa anofanira kuferefeta kuri kubva mapepa ebvunzo aya kuitira kuti vanhu vari kupa vana mapepa aya vasungwe nekuti ndivo vari kutanga kupara mhosva. Mumwe mubereki wevana ava aramba kudomwa zita rake achiti anogona kuzokanganisa nyaya iyi iri mudare ati anorwadziwa kuti vana ava vasungwa voga asi pane mudzidzisi anonzi aiva munyaya iyi asi haana kusungwa.
Ndiri mumwe wevabereki wevana vabatwa nebepa asi kuti ndoziva kuti nyaya idzi dziri kutangira kuzvikoro kwavo. Pane nyaya yekuti pane ticha pachikoro ichocho icho ari kunzi ane chekuita panyaya yemapepa iwawaya. Kana zvichiita dai please vaedza kuinvestigatwa ivo maticha neZIMSEC yachona.
Vana vari kuwanikwa vane pfunzo padzinhare mbozha dzavo, iwo mapepa epfunzo idzi asati aburiswa zviri pamutemo uye pfunzo idzi dzisati dzanyorwa, vanonzi vawandisa gore rino. Izvo zviri kuita kuti vamwe vati zvinoshayisa pfunzo dzegore rino chiremera. Vamwe vana vakawanikwa vaine bepa repfunzo dzemasomu kana kuti maths kwaZimba pamwe nepaBigita Fatu Secondary School kuBigita svondo rapera. Bazi rinoona nezvepfunzo munyika reZimbabwe Schools Examination Council kana kuti ZIMSEC rakabudisa mashoko ekuti riri kuongorora nyaya idzi, uye vanenge vawanikwa vaine mhosva vacharangwa zvinoenderana nemutemo. Mutauriri weZIMSEC Muzvare Niki Dlamini vakaudza Studio 7 kuti vanenge vabatwa nemhosva mudare vanogona kupika makore anosvika mapfumbamwe mujeri, uye vanomiswa kunyora bvunzo kwemakore matatu. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Nyanzvi mune zvirwere zvegomarara rezamu dzinoti zvakakosha kuti pawaniswe mishonga inodzivirira kuti vanenge vambobatwa nechirwere ichi vasadzokororwe nacho, uko hurumende ichikurudzirwawo kuti itore matanho anoitwa anoita kuti kurapwa kwegomarara kuve nyore munyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvabuda nhasi apo nyanzvi mune zvegomarara dzasangana pachipatara cheParenyatwo Group of Hospitals, icho change chichitambidzwa mapiritsi eTamoxifen akatsvagwa nesangano reCancer Safe, awo anobatsira kuti vanenge vamboita gomarara remazamu vasazobatwa naro zvakare. Vachitaura mushure mechiitiko ichi, nyanzvi mune zvekurapa chirwere chegomarara uye variwo vakatanga sangano reCancer Safe, Dr. Anna Mary Nyakabau, ati mushonga weTamoxifen wakakosha mukudzivirira kudzoka kwechirwere chegomarara rezamu, asi vachiti pane vamwe vasingakwanisi kutenga mushonga uyu, uyo unonwiwa kwemakore ari pakati pemashanu negumi.
Unoshanda kudzivirira kuti cancer isadzoke kune munhu anenge apedza kurapwa. Saka munoziva pachivanhu pedu nyaya yekudzivirira iyi kazhinji hatinyanyoikoshesa. Saka Cancer Safe nemamwe mabazi vachibatsirana ne Ministry of Health Parenyatwo Hospital nevanodawo kubatsira mapharmacists nemamwewo makambani akaisa mari dzavo, takaisa musoro pamwe chete tikatenga mushonga uyu.
Vachitambira mushonga uyu pachiitiko ichi, mukuru weradiotherapy pachipatara cheParenyatwo Group of Hospitals Dr. Notando Mutizira,
mapiritsi aya kazhinji tichi kana munhu achinge apedza mamwe matreatments akanangana necancer anosangana chemotherapy, radiotherapy, surgery, kana munhu achinge apedza izvozvo anozoiswa patamoxifen kazhinji kwemakore 5 dzimwe nguva zvichienderana nekuti chiremba vari kufungei pamusoro pemurwere kana kuti vaonei maerera necancer rangwa rwere vanogona kusvika even 10 years pamapiritsi iwayo.
Vachitaurawo pachiitiko chanhasi ichi, vaitai mabasa bopoto avo vakatobviswawo rimwe zamu nekuda kwegomarara iri, uye vati vapa mishonga yeTamoxifen vati zvakakosha kuti hurumende itore matanho anoita kuti chirwere chegomarara ichi chirapwewo pachena munyika, pamwe nekuona kuti michina yekushandisa iripo.
Tofunga kuti hurumende yaunzwawo chi polisi yekuti kana kuti vari abva ve certain age kana kuti cancer since iri kuspread fast iunzwe ufanike zvinongoitwa umwe wemadrugs aya in other countries vanhu vabhadhara cancer drugs, but isusu zvokubhadhara zvekuti hai zviri kutidhurira paupenyu. Vawandise mishina yakawanda maregions, hazvidetse one kuBulawayo, one kuMutare, one kuGweru, vanhu vese vari kufamba kubva Bulawayo kuuyawo vouya vovudzwa kunzi mishina wakafa. Unozvinzwa sei?
Vataura pachiitiko ichi vakamirira munyori mukuru mubazi rezveutano Dr. Aspect Jacob Maunganidze,
government nemapartners ari kubatsira kuti Tamoxifen iwanikwe pachena zviri nyore. Mishina iri kugadziriswa, government iri kutarisa on ma options ekuripeya iyo yacho, uyezve nekuunza mishini mitsva, and this zviri paadvanced stage yekuti mishini mitsva yoyi.
Mishonga yapiwa chipatara cheParenyatwa inonzi province ichabatsira vanhu mazana matatu nemakumi maseve kana kuti 380 avo vasingakwanisi kutenga mishonga yekwegore rose. Gomarara rezamo rinobata zvese vanhukadzi nevanhurume, asi kumadzimai rinonzi ndiyo mhando yegomarara inoteverera gomarara remuromo wechibereko mukuraya madzimai zvakanyanya munyika. Mwedzi uno wagumiguru, mwedzi wekuyeuchidzana pamusoro pechirwere chegomarara repazamu kana kuti Breast Cancer Awareness Month. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vakati nezuro manheru zvakanga zvisingatarisirwi kuti muzinda weAmerica uri muSouth Africa vakazivisa nezvekurwiswa kungangoitwa South Africa mukupera kwesvondo nematororo iwo usina kutanga vataura nehurumende yavo. Murume anofungidzirwa kuti ndiye akarwisa vaPaul Pelosi vanoe murume wemutauriri wedare reparamende muAmerica amai Nancy Pelosi anonzi akananga imba yavo yekuSan Francisco. Sangano renhau reAssociated Press rinoti vanhu vanorudziwa nezvenyaya iyi vataura mashoko aya nhasi. VaPelosi vakarwiswa vakarohwa zvakaipisisa nesando mumusoro. Mutauriri wavo anoti vaPelosi ava nemakore makumi masere nemaviri vakakuwadzwa musoro nemuviri wose uye vati vari kutarisirwa kupora kubva muchiitiko ichi. Vamwe varimi mumatunhu akasiyana-siyana emunyika zvikuru mudunhu remasvingo vanonzi vari kutambira nemufaro kunaya kwakaita mvura mazuva mashoma adarika vachiti vave kutotanga kuturura mapadza kuti vapinde muminda vachigadzirira mwaka mutsva. Asi varimi ava vari kuchemawo nekukwira kwavanoti kwemitengo yezvikwanisiro zvinosanganisira mbeu nefotereza izvo zvavanoti zvichakanganisa gadziriro yevakawanda. Amai Rosina Gonese vemubhuku rekwamakonese kwagutu vanoti kutanga kunaya kwave kuita mvura mucherechedzo yekuti gore rino mvura iriko, asi dambudziko ravari kusangana naro nderekuti mutengo wembeu wakakwira zvakanyanya zvekuti varimi vashoma ndo vachakwanisa kunge vachizvitengera mbeu.
Mvura yakugadzirira yakutogadzirira vanhu vakatochera makomba, asi mbeu handiyatisina zvichakusira hatina. Ndeu yacho yakudhura zvekuti masati keji hatitombomagoni kana sati keji chaichai hatigoni. Ende mvura yacho gore ino inoratidza zvekuti isitakura, inoratidza zvekuti ichanaya, asi zvikwanisiro hatina. Mombe izvizvi dziri kutwa nokushaya mafuro.
Izvi zvinotsinirwa nava Opus maunganidze vemubhuku rekwachinyanganya kwakare kwagutu kumasvingo. Avanoti varimi vakawanda vave kutotarisira kuti vachanunurwa nezvikwanisiro zvavanotambiriswa nehurumende pasi pezvirongwa zvepfumvudza nechemutungamiri wenyika chePresidential Input Scheme.
Kwakachodeedzerwa nezuro mudare rokuti munhu wese nganyorwe mazita, zvikanzi zvitupa zvenyu munyora nenamba dzechizvizvitupa. Toda kuziva kuti vanhu vangani vakawana mbeu. Mbeu dzava kudhura kumadhevha, hadziwanikwi, dzinowanikwa dzichidhura. Saka vanhu vanoda kurima makomba havachadyari mbeu dzakanaka.
Asi mumwe murimi ari kuuzumba vaEfraim Chirenje vanoti ivo havasi kutsukunyudzwa nemvura yakanaya svondo rino iyi kunyange hazvo yakanaya yakawanda mudunhu mavo. VaChirenje vanoti mvura iyi ndeyemunakamwe kana kuti bumharutsva iyo inogona kumboenda yosiya mbeu dzinenge dzaiswa muvhu dzichitsva nezuva.
Kuti titisisi mvura yekurima hatingadaro, nokuti nguva yekurima haisinei. Asi mwedzi uri kuuya uyu Novhemba kunoguha handiti ndobumharutsva kana kuti ndonhingi, haiwa isi yekurima mwedzi uri kuuya uyu ndowatinenge takutokandira kurima.
Mutungamiri werimwe sangano runomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai maiwe PGT vanoti mwaka uno varimi wakawanda vachakundikana kuzvitengera zvikwanisiro izvo zvichaita kuti vakawanda vatarisire rubatsiro kubva kuzvirongwa zvehurumende izvo zvavanoti zvinonyanyobatsira varimi vepasi.
Mitengo yembeu, fertilizer, mishonga, magetsi nezvimwe zvinodiwa pakurima zviri kuramba zvichikwidzwa nguva nenguva. Varimi zvavakuvaomera zvikuru pamusana pekukoniwa kutenga zvokurimisa. Mbeu zhinji nefertilizer zviri kuenda kuzvirongwa zvepfumvudza. Hongu zvakakosha kupa varimi vadiki zvokurimisa, asi varimi vakuru vanenge votambura kuti vawane zvokurimisa.
Chagurudzo yakaitwa neStudio 7 inoratidza kuti tsaga re50 kg yefotereza yerudzi rweCompound D riri kutengeswa nemadhora ekuAmerica ari pakati pemakumi matatu nemapfumbamwe kana kuti $39 nemadhora makumi mana nemashanu kana kuti US$45. Tsaga re50 kg urea rinonzi mune zvimwe zvitoro riri kutengeswa nemadhora ekuAmerica makumi manomwe zvichikwira kana kuti $70 kuchitiwo fotereza yepamusoro kana kuti AN ichitengeswa nemadhora ekuAmerica ari pakati pemakumi mashanu nemaviri kana kuti $52 richisvika kumadhora makumi mapfumbamwe kana kudarika kuzvitoro zviri kumaruwa ari kure neHarare kana kuti US$90. Mbeu inonzi iri kutengwawo nemitengo yakasiyana-siyana zvichienderana nezvitoro. Sapo yemakirogiramu mashanu inonzi iri kutangira pamadhora ekuAmerica 15 kuchitiwo makirogiramu 10 achitangira pamadhora makumi matatu ekuAmerica zvichikwira. Hondo iri pakati peUkraine neRussia inonzi nenyanzvi mune zveupfumi yakakonzerawo kushomeka kwefotereza pasi rose izvo zvinonzi nedzimwe nyanzvi mune zvekurima zvichatovedzera dambudziko rechikafu pasi rose. Russia neBelarus dzakabatana dzinowanisa pasi rose zvikamu makumi mana kubva muzana kana kuti 40% zvepotash iyo inogadziriswa fotereza. Hurumende inonzi inoshandisa mari inoita US$662 million pagore kutenga fotereza kubva kunze kwenyika. Munhau dzemitambo. Zvikwata zviviri zvechikoro chevakomana nevasikana zvemuZimbabwe zvinonzi zvarasikirwa nemukana wekukwikwidza mumakundano eCAF School Football Championship ari pasi pekosafa ayo ari kutanga mangwana kuMalawi zvichitevera kurambidzwa kukwikwidza kweZimbabwe munhabvu yepasi rose neFIFA. Tichakupai zvizere nyaya yenhabvu iyi munhau dzedu dzemitambo mangwana.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 14.
Muchirongwa chedu chesvondo rino chatinotarisa nyaya dzemimhanzi, Ivan Zininga weStudio 7 nasi anotipa hurukuro yaaita nemuimbi wemusambo weAfrofusion anonzi Pio, asi rekuzvarwa naro achinzi Simba Rashe Abel Pio.
Ya, zvema gitare ndakatanga ndiri kuchikoro chaiko, but professional recording ndopandakazotanga mugore ra2012.
Vabereki vaitiwo kudii pamakazvitanga?
Ya, kazhinji paunotanga havazi vese vanozvitambira, havazi vese vanosapota, vamwe vanodzikisira. Asi wakati fambei nendima yacho, mushure mwangu wabudirira, vanotanga kuzonzwisisa kuti aiwa munhu anga akananga anga ane chinangwa ichi nechino, saka havazi vese vanoapreciata, havazi vese vano, asi varipowo vanotsigira.
Vanhu vari kuitambira sei music yenyu muindastry?
Ya, vanhu vari kutambira music. Ya, vanhu vari kutambira music, that's why muchiona tichiramba tichi promotion. Mapromota hatinawo, usual mapromota hatinawo munyika medu, ndiye kutongo vanenge vachida mari, vanotarisa panenge panona. Munhu atirireirirei handi wanda kushanda navo. Usati watirirei, haa, zvinenge zviri kure kuti uve uchisimudzira kupinda mustudio everything, kuti ndiise zvinhu zvangu online, everything need money.
vanoda kukubata ivanokuwana ikupi?
Ya, vanoda kundibata ma social media handles. It's POZW, spelled P-I-Y-O-Z-W. Kufacebook, ku YouTube, kwa channel inozi POZW also. Then number mboja runare 0771-126-102.
Kamuno da kubuda ona kumdariro ndekapi?
Kanichabuda na kumdariro kano zitom tom. Kwira oti shwakandi momo tera, shwakandi janya.
Zvinzwira mukomana wechidiki anonzi Pio rekuberekwa achinzi Simba Rasha Abel Pio achirova musambo weAfro Fusion kuti aiwa azivisa kuti ndapindawo imomo munhandare yemimhanzi tangwa achitsanangura muhurukuru yaaita naIvans Zininga. Tinotenda zvikuru Ivans nekuwana muimbi uyu. Totarisira kunzwa vamwe vaimbi svondo rinouya. Chirongwa chedu che live talk na 8 p.m. nasi tiri kutarisa zviri kubuda kumusangano weCongress yebato reZANU PF uko tinonzwa kuti mutevedzeri wemutungamiri webato iri vaConstantino Chiwenga vazivisa kuti Congress haisi kuzoita sarudzo dzekutsvaga mutungamiri webato iri sezvo nhengo dzese dzebato iri dzakabvumirana kuti vaemasoni munangagwa vaenderere mberi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaita anoti 909 a.m. 4930 13860 ne 15460 kHz shortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera regai titarise misoro yenhau zvakare. Nyanzvi dzechirwere chegomarara rezamu dzinoti zvakakosha kuwanisa mishonga inodzivirira kuti vanenge vambobatwa nechirwere ichi vasadzokororwa nacho. Bato reZANU PF rinosunga kuti mutungamiri webato vaemasoni munangagwa havasi kuzokwikwidzwa paCongress iri kuitwa iyo iri kutariswa kupera mangwana. tabatashka kumagume chirongwa chedu cha nasi anukunika ene mufaro njini wenyu jonga kande miri nduksi ya mina keino kumede sairi.
So kuhizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyambonga uJonga Wilson Kandemiri osiphathele indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 28 Mfumfu 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje.
Umnangagwa wakhokhele ibandla leli.
History and great heaven to lead our party.
Amalunga wonke ebandla lezanu PF athi uMongameli Emmerson Mnangagwa kumele abe ngumabhalane omkhulu webandla leli. Abantwana besikolo seMashingo sebetholakale belecala lokuba lomhloliso wesilungu ongungekho emthethweni.
Asazi ukuthi kathi bacabanga njani bona abantu abayibo abakhangeleyo abasikhangeleyo ngoba nxa inhlanyelo i-10 kg iyakuba $30, whereas eZimbabwe kakula mntu ofola that kind of foreign currency.
Abalimi abaningi bakhala ngentengo yenhlanyelo ephezulu. Namhla sixoxa leqembu le-insingizi elethekelela kwelemelika okwamanje. Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi wengoma zokholo uThabiso Moyo owazakala ngokuthi ngumadewa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amalunga ebandla lezanu PF asevumelene ukuba uMongameli Emmerson Mnangagwa uza kuba ngumabhalane omkhulu webandla elibusayo okweminyaka emihlanu ezayo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Ekhuluma emhlanganweni omkhulu webandla leli owe-Congress umnumzana Constantino Chiwenga ongumsekeli kamongameli uthe izabelo zonke zifuna ukuthi uMnangagwa akhokhele ibandla leli.
History and great heaven to lead our party. Let us all register to vote for him and the party.
Ulembali njalo siyazi lapho avela khona akasibhalise ukuvota sonke simvotele umnyaka ozayo. Lokhu kusekele njalo zinhlangothi zonke zebandla leli ezithi zithakazelela ukwenziwa nguMnangagwa sokukhangelele ukuba ibandla leli lethule umbiko oveza ukukhethwa kukaMnangagwa okhangelele ukuba uzakhetha njalo amalunga aqakathekileyo. UMnangagwa utshele amalunga ebandla lezanu PF ukuba bazanqoba kukhetho oluzayo. Ilunga lezanu PF umnumzana Adimaya Maskati uvumelane lokwethule nguMshiwenga esithi uMnangagwa usebenza kakhulu eZimbabwe.
Ngo-2023 okokuqala kusukela lapho engena khona ukuba ngupresident, upresident Emmerson Mnangagwa wenelisile ukuthi ayananise abantu kumbe amalunga ebandla lezanu PF ukuthi behambe ngogwalo lunye langonyathelo lunye. Lokho kuyinto eqakathekileyo ebandleni lezanu PF ngoba kunika ibandla lezanu PF amandla ukuthi ayalisebenze ndawonye, abantu babezwanani, kube lokuthula, kube lobudlelwane obuqotho. Okwesibili, kusukela lapho wangena ukuba ngupresident useqalile ukwenza uyenze inhlelo ezehlukeneyo eyenza ukuthi ilizwe liqhubekele phambili.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Felix Mafa uthi akumangalise ukukhethwa kukaMnangagwa. Uphinde wathi kabasoze banqotshwe kukhetho oluzayo.
Thina sithembe abazalwana labantu beZimbabwe esithi ngama-citizens. Kambe umbaba uMthwangwa ukhumbula ngubani ongaphinde votele ibandla elahluleka for 42 years khathesi selikhampena njengeparty eku-opposition. Hayi lizaba zinhle zithobelele, batho njalo abadala. Thina singabanqobi, sibanqobile ngo-2018 batyontsha. Yikho lonyaka sivalile konke imlindi yonke yokwenza ubugweregwere.
Umnumzana Bekezela Gumbo okunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute uthi ibandla leZANU-PF likhanya selungele ukhetho oluzayo.
Noko ekutshengisa ukuthi iZANU eyayikhona kudala kusayiyo. IZANU yakudala eyalwela ilizwe leli yayilwela i-1-1 vote. Uyabona yayilwela ukuthi wonke umuntu ekwanise ukuthi ephilisane, kuncintiswane abantu bethole umkhokeli abamfunayo kuZANU phakathi. So kutshengisa ukuthi akula democracy. Umuntu engakho ukukhonjelwe yedwa engazange encintisane. Kuswelekile yini kuZANU abantu abafuna isikhundla sokuba president futhi bencintisane laye? Kutshengisa ukuthi akula democracy. Izikhundla zonke ezinyele ezimayo zincintiswana esakhe sisala ngesinjani.
Abanye abasemhlanganweni lo bagoqela abamela amabandla akuzwekazi le-Africa anjenge-Front for Liberation of Mozambique, African National Congress, Southwest African People's Organization le-Chama Chamapinduzi. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abantwana abayisithupha besikolo seMadamombe Secondary School esigabeni seChivi esabelweni seMashingo abatholakale belamaphepha omhloliso wesilungu sebehlawuliswe izinkulungwane ezingamashumi amathathu zamadola $30,000 munye ngamunye. Abantwana laba abathoniswe emthethwandaba eChivi batholakale belecala lokwephula imithetho yeZimbabwe Schools Examination Council ZIMSEC nguTinashe Mudarara, Nyasha Gundani, Eric Muzimba, Prime Mapasure, Tadi Mudimu, Lotino Tenda Muzamani, bagwetshwe ngumantshi uConcepta Ngwerume. Intengo yenhlanyelo eZimbabwe ibiza imali ephezulu okwenza ukuba abalimi bathi bazehluleka ukulima kahle lonyaka, kubika uAnastasia Ndlovu.
Amavinkili amaningi obulawayo lezinye indawo zelizwe athengisa inhlanyelo ngentengo ephezulu okumangalisayo. Emavinkilini amaningi isaka elilodwa lenhlanyelo yomumbu alesilinganiso se-10 kg ibiza amachumi amathathu amadola emelika i-$30, ukuthi eyamabele alesilinganiso se-5 kg ibiza amadola alichumi lambili $12. Omunye umlimi umnumzana Matthew Bubesi Sibanda ukhala ngentengo yenhlanyelo esithi uza kwehluleka ukulima lonyaka.
Inhlanyelo esiyilimayo hayi kunzima kulezi nsuku, ayithengeki ngoba inhlanyelo thola ukuthi isidula okungenziyo. i-10 kg iyi-$30, akunjela ukuthi $30 ulima insimu enkulu o-10 hectares uyabuluza emalini ulima. Kukade uhulumende bekumele ayehlise inhlanyelo ibe inhlanyelo ethengekayo kwenzela ukuthi abalimi benelise ukuthi balime ilizwe lithole ukudla okweneleyo njengoba ilizwe livele lisendlaleni kuyo yonke into le economy ivele kulobunzima obukhona abantu bengasebenzi. Ngoba abantu manje abalimi bese belungiselela ukulima njengoba izulu seliqalile nje kudumaduma ukhize endaweni ezihlukeneyo, manje abalimi bathola ukuthi inhlanyelo kayithengeki. Lobunzima obukhulu ngoba intengo yankhona hayi iphezulu kakhulu.
Umnumzana Maluba Mhlaba omunye njalo umlimi uvumelane lo Sibanda esithi inhlanyelo ayithenyeki.
Indaba le eyokukhwezwa kwenhlanyelo leyo asazi ukuthi kathi bacabanga njani bona abantu abayibo abakhangeleyo abasikhangeleyo ngoba nxa inhlanyelo i 10 kg iyakuba yi $30 whereas eZimbabwe kakula mntu ohola that kind of foreign currency and ma uswayipha iba more expensive mina inhlahla nje ukuthi inhlanyelo vele ngahle ngathenga vele kudala so yes abangakathe ngiyabazwela lami kodwa ngisadinga ukuthi ngikwanisele ngoba ngiyashota engxenye nge-5 kg but ukukhweza kwenhlanyelo lokhu ngibonani yinto engaqondanga sibila ngazi ukuthi uhulumendeni ukhangele ngathi nxa kusenzakala so ebantwaneni bakhe ubaba ongakwaziyo ukuthi abantu abakhe bayavuka besidlane ekuseni kumbe badleni izolo which uthi is as good as ubaba ngubaba uyabe engekho
umqondisi wabalimi emathebeleland north kugatsha lwe-agricultural extension services umnumzana Dumisani Nyoni uthi abalimi abazancediswa ngenhlanyelo nguhulumende ngabazangena kuhlelo lwe-intwasa
usebenzisa inhlanyelo ama 2 kg ngendimanyana yakhona kodwa ngenxa yokuthi uyakwenza imfanelo zonke isivuno ositholayo sidlula kafutshana isivuno somuntu oyavejimi i-hectare ngoba uyabunga i-hectare leyana uyabunga zange ulungise ulima amagodi kumbe udebe indlela yokulima nale esithi khona ngiyamaripatayi abalimi sibabuye babona into ukwenzile usubhaliswa uzuze layo inhlanyelo the fertilizer yaphansi the fertilizer yokuzalisa ukuze kanye lezinye inhlanyelo ezithiyeneyo kuba ngumumbu kuba ngamabele kumbe inyawo uthi lokho yakukhethile i-sunflower amazambane lendumba uhlanyeleke konke lokhu kukhangele ukuthi uzazuza ukudla okukwenelisayo nemuli yakho uzahambisa okunye i-GMP uyethengisa
unyoni uqhubekele phambili esithi uhulumende uzanceda wonke umlimi emathebeleland north
yena lisa ekade sikulungiselela sikhangelele ukuthi alubani zonke izakhamuzi ze-North 265,000 imizi alubani yangena kulolu hlelo kodwa okusina kwenzakele ukuthi abanye bayasukuma abanye abasukumi kodwa ukulungiselela kukahulumende kukhangele ukuthi wonke umuntu ozimiseleyo ukugebha amagodi ukugebha namakhuba yamalipatayini lawo lapha yahlanyela khona abalimisi babuye bahlole babone ukuthi wenze ngendlela akhonjiswe ngayo uyazuza ukuncediswayo
bayakhala abalimi abangasoze bangene kuhlelo lwe-intwasa abathi intengo yenhlanyelo ikhuphuke okumangalisayo bathi balakho ukuthi bacele uncedo lokudla ngomnyaka ozayo ngimele umsakazi we-Studio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
okwamanje sike sizwe okwethulwe nguhulumende welemelika selengeza imali elisiza ngayo abantu bakwele Syria ngezigidi ezedlula amakhulu ayisikhombisa lengxenye 756 million ngemva kokulinika usizo olufika izigidi ezedlula kancane amakhulu ayisithiyangalombili 808 million ekuqaleni komnyaka Nkosikazi Linda Thomas Greenfield omelele Melika kumanyano wamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations utshele ikhansili yezokuphepha ukuba abantu beSyria balokhe besengozini kusukela kumnyaka ka-2011 kwabhubha njalo kwalimala inani labantu abangamakhulu ayizinkulungwane ezintathu lengxenye 350,000 kuthi abanye abangamathumi azinkulungwane sebabotshwa ngenxa yokunganaki bathunjwa ngenkani kumbe bacatsha kuthi abayizigidi ezilithumi lantathu 13 million sebasuswa lapho ababehlala khona inani elifika izigidi ezimbili baswela okokudla okwaneleyo kusenjalo isibonelo sokwaqhamuka umkhuhlane wesihudo ikholera elizweni elingasela kunakekelwa okuqondileyo kwezempilo. Konke lokhu kwenzakala ngemva kwamandla alolunya kahulumende wakuleli asetshenziselwa izizalwane ezazitshengisela ngokuthula zikhonona ngohulumende kamnumzana Assad ngomnyaka ka-2011. Elemelika lihlezi lililizwe elikhokhela wonke amazwe omhlaba jikelele ekunikeni abantu beSyria usizo. Le imali engezwayo izanceda izigidi zeziphepheli khona manje njalo izanceda inhlanganiso zokusiza abantu ezisebenza lazo ukuthi benelise ukuphandela lezo ziphepheli amanzi ahlanzekileyo, ukudla, impahla etshiyeneyo, indawo yokusitheka, ezomvikela, impilakahle eqakathekileyo, losizo lokudla okwakha imizimba. Njalo kuzasekela inhlelo zokuphilisa uzulu elizweni lonke kusalesikhathi. Unkosikazi Thomas Greenfield uphinde wathi lokhu kutshengisela ukuba uhlelo lolu lweResolution 2642 kumele lwenziwe ngesiphandla ngiphangi. Uthi kufanele uncedo lufike endaweni ezithiyeneyo elizweni lonke jikelele kungelankinga. Unkosikazi Thomas Greenfield ugcizelele sithi umbuso okhululekileyo abantu bakweleSyria okwakha lokusinda. Uthi ulusizi ngamaqhinga okulibazisa asetshenziswa nguhulumende kaHassan encediswa ngeleRussia ngoba kuyikho osokubambezela ingqubekela phambili yohlelo lokuthula njengokuthiwa isivumelwano seCouncil yezokuphepha esamazwe omanyano iUnited Security Council 2254. Unkosikazi Thomas Greenfield uthi isikhathi sesedlule ukubana uhulumende ka-Assad kanye leRussia benze abakuthembisayo. Uthi sesedlule isikhathi sokuba bathathe umthwalo wabo wokubangela udlame lokungahlaliseki. Ngakho-ke uthi isikhathi sesedlule esokuba benzele abantu beSyria okuqondileyo. Unkosikazi Thomas Greenfield uthi elemelika lizaqhubekela phambili lilwela ingqubekela phambili lokukhululeka kukaZulu kwele Syria. Hey guys, showtime. Owa manje sileqembu insingizi esalemukela libobaba silovusa mkhaya u blessings ngo Nkomo besithu sekamtho lo Robin Mlawuzi siyalemukela kuhlelo lethu bobaba.
Siyabonga kakhulu.
Ngiqale ngawe mkhaya, nguwe okhokhela leli qembu ngithi.
Yebo bachonjalo.
Bachonjalo. Akusitshele ngamafitshane ngohambo lwenu lapha kwele Melika, lifike nini njalo lihloseni?
Sifike lapha eMelika izolo ebusuku umuntambama eWashington DC. Sinxuswe yi-classical movements, i-music agent sebenza namaqembu amaningi kakhulu emhlabeni wonke. Bathakazelela iminyaka engamashumi amathathu, 30th anniversary. So basinxusile njengabantu esisebenza labo ukuthi sibuye sizo-entertain ama-guests abo ababuya kulo anniversary le ngesonto.
Kulokunye yini elizakwenza lilapha kumbe lilande nje?
Silande uhlelo lolo kodwa sinxuswe futhi sasesinxuswa ngeyi-church, i-First Street Baptist Church. Sake sayivakatshela size sibuye lapha eminyakeni edluleyo. Bathe besizwa ukuthi isikhona bathi hayi singadlula eceleni. So ngesande ekuseni sizaba le mini concert e-church for abazalwane labantu bonke nje abafuna ukuzobukela, and then sesiba le-church service.
Okay. Iqembu leli sembuya kuwe sakamtho umthi Nkomo. Iqembu leli vela ngaba linjelanga ukuthi ngisekamtho. Ngoba mfifeya ukuthi njalo.
Hayi kuright.
Iqembu leli lenu labunjwa nini kulaba abangalaziyo lini?
Yes, iqembu leli labunjwa ngo-1987 esikolo esobukazi lapho esafunda khona.
Hawu lingamadoda esobukazi.
Esobukazi.
Lobathathu.
Hayi, ama original members yo album bayo ngo-1987.
Yes. Ya, ngabona ebe mbaziyo labo ngoba hayi. Lisase fresh nyana.
Yeah.
So, Lawuzi, ungathi umculo eliwuchayayo ubizwa ngokuthi yini? Njalo abemelika lamanye amazwe bawemukela njani umculo wenu?
Ah, siyangiyabonga kakhulu. Ah, ngesikhiwa babe sithi i-roots music.
kodwa kithi nxa suka kobulawayo sibizwa ukuthi music lay ngamasiko ngiyamasiko ethu imbube music. So abantu abalalela lokuculo o endaweni sesike sahamba kizo bawuthakazelela kakhulu abawujabulela bathi ubayenza bekhululeke nje ngayo yonke indlela uma besizwa lo mculo, because lo mculo siuhlabela njengama voice ethu lengungu lezandla. So singathi natural music ophuma kobulawayo phakathi street eZimbabwe. So ya imbube imusic mculo ngona imbube.
Hayi, sizakuzwa nje imbijana, bazasihlabelela imbijana ukuthi sizwe umculo wenu. Kodwa ngibuye kuwe njalo sekamtho.
Yes.
Kungani lihlala e-Austria, kuhamba njani? Lihlala e-Austria kumbe lihlala ekhaya eZimbabwe?
Okwamanje ngathi sihlala ndawo zombili. But isikhathi esiningi sabe se-Austria. I-first tour, i-tour yethu yokuqala yaba se-Austria ngo-1995.
Uh-huh.
Yes, so sathanda kakhulu indlela abasiphatha ngayo, indlela abayamukela ngayo i-music yethu. And then okwenza sahlala e-Austria cause bese sifuna ukustarta i-music, islands music yethu, like classical music. Imbube music, le classical music. So sase sihlala esikhala phana sifundela ukuthi sizokuhlanze lokho sikwanise ukubhala i-music yethu ngama notes.
Sasele kwenza khona.
Yes, safunda sakuyenza. And then sase decide ukuthi sibe lamakha amabili iZimbabwe leAustria.
Wow. Ngiphenduke kuwe njalo mkhaya. Kukhona yini eliza kupha kulela uZulu nonyaka kumbe ekuqaleni komnyaka ozayo?
Akunenga kakhulu, kunengi sihlezi sipheka. Bekule noma COVID lockdowns asinike isikhathi esiningi esokuthi senelise ukupheka. Osokusele nje ukuthi siphakulule. So hayi buffet ikhona nje. Sizoloko siphakulula mihla namhlanje umnyaka uzuye phela.
Angazi ukuthi lingakasiniki kumbe ngcono lisihlabelele lisinike nje okunye likuphakululayo.
Laduma baba laduma.
Duma la duma la dumizu.
Laduma baba laduma baba.
Duma la duma la dumizu.
Isikati baba isikati. Awusifile asambe siyokhule entabeni. Isikati baba isikati. Awusifile asambe siyokhule entabeni. Uze mina nawe sipha patizwe ekameli lilawaba lelendotana lomoya oyingcwele. Uze mina nawe sipha patizwe ekameli lilawaba lelendotana lomoya oyingcwele.
Wazo wabamnandi umculo insingizi. Ngiyabonga madoda. Nguseka Mtho uBlessings Nqonkomo njalo lovusa mkhaya okhakhela iqembu labo lo Robin Mlauzi. Siyabonga kakhulu ukuthi libe lathi namhlanje.
Kubonga thina.
Siyabonga kakhulu.
It was a Friday my darling. Was a Friday on 7th of August.
Good evening, kuhlelo Woza Friday. Silomculi wengoma zokholo uThabiso Moyo owazakala ngokuthi nguMadewa. Ucula leqembu labantwana bensindiso yamaNazareth ekobulawayo. Asizweni ixoxa lomsakazo weStudio 7 uEzra Jesus Fund.
Uma
Wake wangu mfelokazi obeshadwe ngureverend J Maphosa obethume kakhulu kwezenkolo wathe kupheni wakhe wathela umngakhe uMadewa ukuthi aqhubekelise phambili ivangeli ngomculo yekela sizwe imbali kaMadewa
okhulele endaweni yaseLupane wafunda khona endaweni yaseLupane ngifunde eThongoko Primary School ngazofunda eNhlanhla Secondary School ulaye ngaqeda khona ukwenza izifundo zami mina endimeni yomculo ngiqale ukuba khona ngo-2010 labe ngilibacking vocalist lika Rev J Maphosa umkhokheli weqembu lensindiso yamaNazaretha eNdlunkulu Gospel
wa ulandisa ngokuphiwa kwakhe intambo ngumkakhe ukuthi akhokhele leli qembu lezomculo
Rezey Maphosa ongumkani wasethi iqembu lakhe lele labantwana bensindiso yamaNazaretha ebeliculwa nanoma ubani owesifazana ongaphansi kwensindiso yamaNazaretha usefuna ukuthi libanjwe yini unkosikazi wakhe ngokugcweleyo ngoMeyi 2020 yena wasedlula ezweni singali rekhodi kodwa ngase ngubona kufanele ukuthi kwamele ukuthi ngigcwalise isifiso zomngani ngili record ngiqale ukuba sendimeni yomculo ngokugcweleyo ingakho ngo-2020 ngo-December ngathatha leli nyathelo lokuthi ngi-record album yami lokuqala isifiso wena kanjani
bakhona bamenza wathanda kakhulu ukucula uMadewa njalo wasacindezela amadlalati akhe engoma zokholo
njengoRedJay Maphosa lo Thembi weSisters of Paradise ngoba ngenza ngakuthanda umculo ngawuthakazelela ngaze ngafisa ukungena kuwo ngokugcweleyo njengoba okwamanje sengisenza mina ngilama-albhamu angu-3 okwamanje elithi sizowela kanjani ngicela ukuvuma lo wethembekile Jehova kumanje ngiphezulu kokusebenzela elinye elesi-4 elizaphuma nje kungakudlalanga esikhangele ukuthi lizaphuma mhlaka-15 November leli albhamu
hambi Madewa sela balaleli ukuthi umculo wakho utholakala ngapi njalo bafuna ukuxhumana lawo bangakuthola ngapi
Madewa nabantwana bensindiso yamaNazaretha batholakala kakhulukazi ku-YouTube Facebook siyahaywa emidlalweni eshiyeneyo ama-CD ethu kakhulukazi siyazithengisela thina egodini laphana phambi kwako-OK so osidingayo siyatholakala ku-0774 45 46 55 konke kakhulu nakubalandeli siyalisapota njalo
besisindiswa ngabantwana bensindiso yamaNazareth bekhokelwa nguMadewa obekunguye esigotshelayo kuhlelo waza Woza Friday sibe nempelasonto ebusekileyo igama lami ngu-Ezra Chiso Sibanda.
Yeah.
Good Life Talk namhla sixoxa ngomhlangano omkhulu webandla leZANU PF weCongress. Singeke hlukani sihlobo ukuthi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amalunga wonke ebandla leZANU PF athi uMongameli Emmerson Mnangagwa kumele abe ngumabhalane omkhulu webandla leli. Abantwana besikolo seMashingo sebetholakale belecala lokuba lomhloliso wesilungu ongekho emthethweni. Abalimi abaningi bakhala ngentengo yenhlanyelo ephezulu. Namhla sithethekelwe liqembu le-insingizi elisethekelele lapha e-studio e-Washington DC. Silugcibake lapha uhlelo lwethu oluvalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi. Sithi asidibaneni njalo ngomvulo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.